Magwaro ekurambana kwevaviri ava ekuti vagova neupfumi hwavainawo anoratidza kuti vane upfumi hunotyisa hunosanganisira mapurazi makumi maviri nerimwe pamwe nedzimba namastendi zvinodarika makumi mashanu kumisha inogara Shoroma muHarare. Pamusoro pezvo vane dzimotokari dzakawanda uyewo imba yemhando yepamusorosoro inonzi iri kuDubai. Vatava nemulambo Jenya vanogara kuChipinge vati upfumi ihwu hwakawandisa zvekuti kunyange dai vaviri ava vakashanda pamwe chete vangarai vasina kuwana upfumi hwakadai mumakore avagara vese, vachiti hurumende inofanira kuongorora kuti vakahuwana sei.
Upfumi ihwohwo hunofanira kurijiswa nekoti. Zvaitwa mapurisa apindira, ve-anticorruption vapindira, koti yozopa determination.
Izvi zvatsigirwa negweta vakudzaika dzere avo vati upfumi hwese husina tsanangudzo hunofanira kuferefetwa pachishandiswa mutemo wemoney laundering and proceeds of crime act.
Zvinhu zvinofanira kuita kuti avo vanoongorora nyaya dzeuori munyika vamutore vaende naye kuhigh court kuti atudze iye ega pamberi pedare kuti upfumi hwo akauwana kupi pamutemo wedu wemoney laundering and proceeds of crime act.
Vakadzere vaenderera mberi vachiti hapana chakaipa kuti munhu aite upfumi, asi kuti upfumi hwese hunofanira kuwanikwa nenzira dzakajeka uye munhu achibhadhara mitero. Vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaSimon Hove vati kunyange Bona ange ari mwana waimbove mutungamiri wenyika vaMugabe zvinofanira kuburiswa pachena kuti akawana sei pfuma yakawanda kudai. Asi rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapaida Moyo Saurombe vati kunyange hazvo paine kunyunyuta munyika pamusoro peupfumi hwavaviri ava panenge pasina chakashata kunze kwokunge paita vanhu vane umboo hwekuti hwakawanikwa zvisiri pamutemo.
Saka zvinodhipenda nekuti pane here umboo huripo uye vanoita zvemutemo vakwanisa here kunga vachiita mainvestigations kuti vaone kuti pane zviripo here. Dzimwe nguva tigogona kunyunyuta izvozvo anika zviripo zvakashandirwa mapepa aripo, asi kana asipo ndopanopinda vemutemo.
Vachikore vakataura mumagwaro avo kudare kuti zvimwe zvinhu vaizvipiwa semubhadharo pamabasa avaitumwa natezvara vavo uye zvimwe zvinhu vakazvipiwa sezvipo pamuchato wavo, asi dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dzavakanyoresa mumagwaro avo kudare dziri kuna Kariki Cree muHarare dzinonzi nekambani yeArson Property Development Company hadzisi dzavo uye dzinofanira kubviswa pazvinhu zvinofanira kugovanwa pakurambana kwavaviri ava. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravachikore vaRogers Matsikidze kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Kambani yeArson Property Development inoti mastendi aya ndeayo pamwe nebazi rezvekutongwa kwematunhu uye akawanikwa nevaviri ava zviri kunze kwemutemo zvekuti yakatokwidza nyaya iyi kuZimbabwe Anticorruption Commission. Mutauri weZimbabwe Anticorruption Commission Zaki Amaitandi Wemulovane vaudza Studio 7 kuti hongu vari kuongorora nyaya iyi. Hatina kukwanisa kunzwa kudivi reguta reHarare pamusoro pekuti mastendi aya akaenda sei pasebazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nekambani iyi. Asi tsamba yakanyorwa nemunyori mukuru mubazi rezvekutongwa kwematunhu vaGeorge Magoshongwe muna Gumiguru 2019 ichienda kukanzuru yeHarare inoratidza kuti bazi rezvekutongwa kwematunhu raida kutora dzimwe nzvimbo dzekuvakira dzimba dziri mumusha weBorode muHarare kubva kukanzuru iyi. Vanoongorora nyaya dzeuori vaitai Ruben Mbofana vati zviri kuitika izvi zvinoburitsa uori huri kuitika munyika vachiti uye hurumende haina shungu yekuferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.